Mutauriri weZimsec Muzvare Nicky Dlamini vati nyaya yezvikoro izvi yagadziriswa uye vana vanokwanisa kuenda padande mutande kuti vaone zvakabuda mubvunzo dzavo.
Kana tichitarisa chikoro chakanzi Mukaro neSilvera Mission, tinoona kuti zvikoro izvi vana vese vechikoro ipapo havana kuwana maresults ese patakaburitsa maresults musi weFriday, nekuti pane machecks aida kuitwa pamaresults avo. Parezvino tichitaura maresults evana vese areleaswa, vana vakukwanisa kuaccessa maresults avo kuti vamawane.
Muzvale Dlamini ati kunze kwehori pakuti mapepa ebvunzo aonekwa dzisati dzanyorwa, bazi ravo rikaona sekuti pane zvisina kuitika zvakanaka rinombomira kubudisa zvakabuda mubvunzo.
Maresults akabuda akanzi withheld. Withheld inoreva kuti there was suspected malpractice, of which pane zvikoro kana kuti macandidates akabatwa akaita iyo malpractice yemaexaminations.
Patiwo pane avo vari kupomerwa mhosva yeori havasi kuzopiwa zvakabuda mubvunzo. Nekuda kwekumbomira kwekubudisa kwezvakabuda mubvunzo, mumwe mubereki ataura neStudio 7 ane mwana ari pamukaro ada kuzikanwa nerekuti baba mugombi chete, anoti vange vava kutoronga kuendesa Zimse kumatare edzimhosva sezvo vana vavo vasina mhosva yavakapara.
Ndizvozvo chaizvo, nokuti tatonetseka toshushikana kuti ko nemhaka yei isiwo maresults evana vedu abatwa. Icho chikoro chedu chisina kunge chainvolvwawo pane zvevakatarisira mapepa ebvunzo. Saka tinofara zvikuru nezvazorongwa neZimsec zvokuti isusu chikoro chedu chisaindudwa pane avo vari kubatirwa mapepa emaresults.
Vesangano revadzidzisi vekumaruwa reA2s vaObed Masaraure vanoti vabereki vane kodzero yekuenda kumatare kana vane zvichemo.
Zviri kureva kuti hapana humbo hunobatika huripo, kungodoma watoma kuri kuitwa neZimsec, kungotaimira vakapusa vasikazokomplaini. Tinoona Zimsec dzizoshaya zvekutaura kana ikange yaendeswa kumatare, zvichi zvoita kuti vanhu vazhinji vazokombanzirwa neZimsec, vana vazhinji vazopiwa maresults avo.
Izvi zvatsinirwavo nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevechidiki reCitizens in Action Platform kana kuti CAP vaArchibald Madida.
Zimsec ndiyo nyanya huru kwazvo pakulika kunoitika kwese maexaminations, because bvunzo dzaane makore akawanda dzichingoramba dzichingolika, zvinoreva kuti veZimsec vari kutadza basa ravo. Saka kuzoda kushungurudza vana, kuzoda kubatanidzira navo vasina mhosva, vachivabatira kukodzi, vachivabatira maresults ebvunzo dzavo, tinoona zvinenge zviri zvinhu zvakaipisa kwazvo.
Sadyara weZimsec muzvinafundo Edi Mwenje vati vana vanosvika zviuru zvishanu vari kupomerwa mhosva yekuita huori. Mudunhu reMasvingo vana vanosvika gumi vakasungwa vakamiswa pamberi pedare pazvikoro zvepamushana Bikita Fashu neMadamombe vachipomerwa mhosva yekuvhurira mapepa. Kune mamwe matunhu akaita seMashonaland West, Midlands neManicaland vana vakawanda vakabata mambure yekuita huori uhu. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.